Hapana chinyowani. Anditi yono zakuti hurumende yeZimbabwe kubudikidza neconstitution yavo mbiro amendment number 17 nemitemo yakaitwa neparliament land acquisition consequential provisions zviri kunze kwemutemo kuti munhu arambe ari pamunda wakatorwa nehurumende. Dambudziko riri pakuti hurumende yakatora minda asi kune vanhu in this case varungu varamba varipo paminda iyoyo notwistending kuti minda yatorwa ende mutemo uri kutizo vanofanira kunge vachibva vakasabva imhosva variko. Ndo dambudziko ratinaro iroro rokuti tine vanhu vasingabvume kuzviisa pasi pemurayo vamunoti pachirungu lawless. Yehe, tine vanhu vakapiwa maoffer letter but vanotevera murayo nokuti vanotevera murayo ava asi kungopinda vari kumirira kuti mutemo utore yavanoti its course.
Pane mashokowo ekuti kunogona kunge kuine kunetsana pakati pemakurukota zviri kuita kuti nyaya iyi iregedze kupera. Ii chokwadi here ichi?
Dambudziko zvinoreva kuti pane zvisiri kufambaka. Saka iwori ukasvika marachi ingandakudza kuti pane vanhu vari kuva nezvivindi zvekutyora mutemo. Mutemo uri kuti ibva iyo vanoramba varipo koya vamwe vari kunzvigarai apo asi votadzwa navo vasingateri mutemo. It means pane dambudziko riripo. Zvingabvunzwa izvozvo.